kwedu senesisu kamuti nebumbiro redu ratakanyorerana neDCP. Iye zvino isisu vePRC tirikutongoti izvozvo zviripo izvozvo ndizvozvo veMDCP vanoziva danho redu isisu kuti patisina kuwirirana navo ndepapi. Patisina kuwirirana neMDC ndepekuti. Itsu munhu wese ngaasununguke kuve nezita rebato risina rimwe bato rinozoda kutaridza kunge ramedza mamwe mapasi. Uye mutungamiriri anofanira kusarudzwa nezvamisikidzwa kuti mutungamiriri ngaave nechimiro chakadai neunhu hwakadai nezvakadai nezvakadai. Ndokusaka vakandisarudza, handina kungosarudzwa nokuti damai mudziri vakarwa hondo mudzimai anga ari mugavhumendi teni. Aha, vakatosarudza nekuti ane unhu hwakadii, akamira zvakadii, anonzika nekutambirwa zvakadii kunyika yeZimbabwe. Zvetakataura zvikurukuru zvatakada kuita isusu ndezvekuti isusu tinotevedza gwara rinotsigirwa neruzhinji rwevanhu.
Ko, panyaya yekusarudza mutungamiri wemubatanidzwawo,
kana tiri kutsvaga mumiririri wevanhu tomboti pakanzerapo, hafaniri kunge ari kanzera anobva muhome mamai mujuru kana kuti masekretari jenerari vanyandoro kana kuti machairmani Chimombe Godfrey. Aha, kana uri kutsvaga kansela, ivo vanhu ndivo vanoziva kuti baba Nhengi munhu akanaka anogona kushandika naye, kana kuti mai Nhengi munhu akanaka anogona kushandika naye. Zvatinoda kuti timiririrwe vachatiitira. Zvimwachete nekusarudza MP, zvimwachete nekusarudza president sezvandataura.
Ko, ivo veMDC vakati kudii?
Saka ivo vakabva vati hakuna anofanira kuti ataure rimwe zita kunze kweMDC. Hakuna mumwe anofanira kutaura nezvemutungamiriri kunze kwatsvangira ndiye mutungamiriri. Uye isisu seMDC ipapo vanga vane makore 17 tiri mumaopposition, ndisu tichatara kuti imiwa mamwe mapati ese mauya iyi sekuti aina titi 23, 4, 15. Tikati inini sani muchitipa masisa acho kupi kwacho, nokuti vanhu anenge anzi munhu uyu anodiwa nevanhu. Hazvinei ndeweMPP, hazvinei ndewePDP, hazvinei ndeweZunde, hazvinei ndewedare. Isu tikangozva kuti pawadhi panapa padiwa baba Nhengi vepati dziri ina pakati pedu, ndiye ngaasapote iyeyo nesu tese. Ndo zvakaiti zviitwe neMDC tinayo pamwe chete.